mumwe mugaro wemuchinoi amai Cleopatra Muvhumbi vanoti komisheni inofanirwa kuongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu pavanenge vachiratidzira vaine mvumo yemapurisa uye pamaroadblocks. Amai Muvhumbi vanoti mapurisa nemasoja ndivo pamberi kutyora kodzero dzevanhu munyika.
Maroadblocks akawandisa muroad umu. At the same time, zvinhu zvavanenge vachida vachibvunza matriangles nawo zvese zvavanoda zvezve. Asi mupurisa anotidzika undiratidze pane spewell. Ini motikari yangu ine vhiri kumashure rinotooneka, but anotidzika pasteri ndione vhiri iroro and asari kurona. Saka pointi yacho ndotoishaya kuti chii. Saka ndinoona senge abuse, harassment and kude kungoti tingovafila. Saka ndiri kukumbira kuti nechirongwa chataita panapa ichi titange tatora isusu iwo mapurisa tova educator kuti munhu anobatwa sei, anohandliwa sei.
Mumwe mugaro wemuchinhoi uye vachiita zvematongerwo enyika vatendai Musonza vanoti dzidziso iri kuita komisheni kuvanhu yakanaka, asi inofanirwa kutanga kuitwa kumapurisa. VaMusonza vanoti mapurisa, masoja nevasori ndivo vanotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya.
Tiri kuti urongo hwavauya nawo hwakanaka, asi tatichikumbira kuti zvavari kutaura umo vazviudze vanhu vacho vanokanganisa magariro evanhu zvakanaka, vanove mapurisa, masoja nemaCIO ndo vari kutoda dzidziso hombe vasati vauya kwatiri.
Komishina Petuna Chiriseri vanoti komisheni yavo iri kushushikana nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nemapurisa. Amai Chiriseri vanoti mukuru wavo vaElijah Mugwadi vari kutaurirana nemukuru wemapurisa Commissioner General Augustine Chihuri nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika nemapurisa.
And that is the role of our chairman, and he mentioned to the one civil society meeting that we had last week that he was the first one to pick up the phone to personally engage the police commissioner general on the issue, and there are pending meetings concerning that.
Amai Chiriseri vakurudzira vanhu kuti vauye kumahofisi avo kuzomhanara nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzakasiyana-siyana, kwete dzezvematongerwo enyika chete. Komisheni yekuongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika yakaumbwa muna 2010 zvichitevera bumbiro idzva remutemo renyika. Kusvikira pari nhasi, nyaya dzinodarika 400 dzakaunzwa pamberi pekomishina iyi munyika. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti komisheni iyi haina meno, nekuti kunyange vamwe vanotyora kodzero dzevanhu vachizivikanwa vanoregedzwa vachiita madiro aJorgina. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Atsa Chigoriwa.